Hurumende nhasi yacherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day ichiita mhemberero pachikoro chenevana Primary School kuGokwe apo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachiti iri izuva rakakosha zvikuru rekupembedza mabasa ari kuitwa nevarairidzi munyika. Vandoro vanoti varairidzi vaungana kubva kumatunhu ose gumi enyika vachicherechedza zuva iri iro rinopembererwa musi wa5 gumi guru gore rega rega.
Varairidzi vedu vanhu vatinonzwa manyukunyuku kuti tinavo. Nyika yeZimbabwe iri pamusorosoro panhau yatinoti literacy pasi rose. Tinofara chaizvo.
Asi munyori werimwe sangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa vari muzvikoro zvepasi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti havaoni chekupemberera pazuva iri nekuti vadzidzisi vari kunonga svosve nemuromo.
Varairidzi vakange vaita participate mumaactivity yayo vaakuwanikwa vachasungwa, vaakuwanikwa vacharohwa, vaakuwanikwa vachadzingwa mabasa.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vari kumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vanoti vadzidzisi vari kumaruwa vanodawo kutsigirwa zvakanyanya sezvo vaine nhunha dzakati wandei kudarika vamwe vavo vari mumadhorobha.
Kuvapa kana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chaivo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda kutipawo minda yekurima. Saka zuva iri tinoricherechedza takanyanya kurirekera pakuti simba remurayiridzi weparuzevha ngarirambe richitendwa zvinoenderana nekubata kwaanoita.
Vadzidzisi vanoti vari kusanganawo nematambudziko ekutadza kuenda kuzvipatara panguva dzekurwara sezvo vazhinji vavo vasingakwanisi kubhadhara mari dzemamedical aid. Vanotiwo basa ravo iro raimboyemurwa zvikuru munharaunda rava chiseko chenyika sezvo vave kutadza kuita zvavaisimboita makore ekare zvinosanganisira kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro, kuvaka dzimba, kutenga dzimotokari uyewo kupfeka mbatya dzinopa chiremerera nezvimwe. Vandoro vanoti zuva ranhasi iri harisi rekunangana nekutaura zvinetso zvevarairidzi zvekuti mihoro yavo yakamira yakadai nezvakadai nezvakadai.
Izuva rekuvapembedza zvavari kugona kuita kuti isusu education system yedu ikwiridzirwe.
Kunyange vachidaro zvavo Vandoro, munyori musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mudzidzisi wemuZimbabwe chava chiseko chenyika.
Hatinongoramba tichikurudzira hurumende kuti zivai kuti imini kuti muzotonga nyika ino makadzidziswa. Saka toramba tichingodzokorera kuti varairidzi vakapuwawo mari inotenga vachikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro, vachikwanisa kuzviraramisa, zvinobatsira nyika.
Mumwe mubereki wevana vaviri vanodzidza paMaterera Primary School kwaSeke mudunhu reMashonaland and East muzvare Success Sampambi vanoti sevabereki vanewo musenzekete wekubatsira hurumende kuti vadzidzisi vararamewo upenyu huri nani.
Ndofunga kuti ngavaite maproject muzvikoro. Tikangoziva kuti kuchikoro kwevana kunotengeswa huku ende hadzidzi dzechikoro dzidzi dzematicha, toziva kuti panorimwa hohwa pachikoro tinoenda tichinotenga tichivasapota kuti vabereki.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvedzidzo uyewo vari munyori wemabhuku akamboita mudzidzisi kwemakore mazhinji vatonderai Matema vanoti zvakakosha kuti paitwe mubatira pamwe mukusimudzira upenyu hwevadzidzisi sezvo vanhu ava vakakoshera nyika zvakanyanya.
Ticha kana murayiridzi ndiye anopa hwaro hungave hunhu, saka ticha munhu akakosha zvakanyanya.
Asi munyange vadzidzisi vari kuti vari kusangana nematambudziko akawanda kudai, hurumende inoti iri kuedza nepesi painogona kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Chitatu chadarika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuti vashandi vese vehurumende vanosanganisira vadzidzisi vachawedzerawo mari dzavo dzemuhoro. Zvichitevera vimbiso iri kupiwa nehurumende yekuti ichagadzirisa mihoro yevashandi vayo kusanganisira varairidzi, vakuru vanoti tinotenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.